kana makaona manifesto yedu yeZanu PF yakaparurwa nemusi wechishanu, yaitaura iyo kuti tichange tichiunza foreign direct investment kubva kunze kwenyika inosvika 5 billion, ende zviripo ndezvekuti president vamunangagwa vaenda kukata uko kwavakakokwa nemukuru weko, ende sezvo zvamunongoziva kumiddle east ndomusha wemari yose. Ende chavari kunoita ikoko ndechekuti kukoko kwavaita ndeyekuti vatakure shoko riya rekuti Zimbabwe is open for business, kuti tivarakidze shuwa kuti mari yavo kana vakutsvaka kumwe kwekuisa mari ngavauye nayo muno muzimbabwe.
Zviriko zvingashuvirwawo nezimbabwe kuti tidyidzane navo kunyanya-nyanya ndezvipi?
Mukatarisa kuti vanhu vekumiddle east chinhu chavanonyanyogonesa inyaya yakatarisana nemafuta, kwete even nyaya yekuvaka chaiko chaiko chaiko. Mukaendako munoona kuti nyika yavo inongori nemaskyscraper kwese, matara ari kungovakwa kwese, zvaitorwa nekuzvanachamika zvekunzi maspageti road ndomusha wayo. Saka isusu chatinenge tichitarisa ndezvekuti tione kuti chii chatingatore ikoko, tikadzidza kwavari nemari yavo voyavotiitirawo muno, kuzi kwavari zvinezvi mari vanayo yakawanda, kasi vari kushaya kwokuisa mari.
Kune mimwe here misangano yezve nevamwe vemabhizinesi veikoko yakarongwawo mumazuva matatu waya vari ikoko?
Variko vachasangana nevanhu vakasiyana-siyana ende nemaindastri akasiyana-siyana. Ndosaka maona kuti pavanhu vavafamba navo vafamba nemaministri akasiyana-siyana, ekuno achange achitaura zvaanoita kuministri kwake nezvaari kushuvira kuministri kwake. Ende toona kuti pavanenge vachitaura izvozvo, toona kuti tovadzidzisa sei. Mungatarisa kukata kwekwe kuti makambani mahuru anoita zvesimendi, makambani mahuru anoita zvemafuta, anoita zvekuvaka, anogadzira michina, zvese izvozvo zvinhu zvatiri kushuvira muno muzimbabwe. Saka ndinotoona kuti haa, hatingashayi kana chimwe chete tatinokwanisa kukuswera tabata chauya kuno kuzimbabwe chikaita.